at Upfront Africa.
Mangwanani akana kava tereri tino sanga na zekare mangwanani anasi uri musi wemuvhuro chikumi 29 2020 makacherera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zvine muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa necoronavirus muZimbabwe vave mazana mashanu nemakumi matanhatu nevanomwe 567.
Opposition yeZimbabwe panzvimbo yekuramba ichihwina masits muparliament kana kuti kuwinawo presidency. Vaita malosses akawandisa. Saka bato rikaramba richiratidza kuti rokukundwa. Vanhu vanotanga kunetsekana kuramba vachisupporta bato iroro nekuti panenge pasina kuwina kuri kuitika.
Dzimwe nyanzvi mune zvematongoro enyika dzinokurudzira kuti bato reMDC ribatane kana vachida kukunda ZANU-PF.
Ndinobvuma kuti Botswana inyika inotarisa nekugamuchira urongwa hunoremekedza kodzero dzevanhu. Saka chikumbiro ichi chichanzwikwa necabineti kuti vapotori ava vapiwe ugari weBotswana.
Botswana iri kudzeya nyaya yokupa ugari weBotswana kuvapoteri vakabva kuZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu mazana mashanu nemakumi matanhatu nevanomwe 567 vabatwa nechirwere checoronavirus munyika. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu vatanhatu vakadzoka kubva kuSouth Africa vaine chirwere ichi. Vanhu vafa vachiri vatanhatu, asi uwandu hwevanhu vapora hwakwirawo kusvika pazana nemakumi mana nevaviri 142. Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nechimwe 371,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vadarika zviuru zvipfumbamwe nemazana mana nemakumi masere nevana 9,484. Vapora vanodarika zviuru zana nemakumi manomwe nemasere 178,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni gumi. Johns Hopkins University yomuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi maviri nemashanu 125,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu 2.5 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mashanu 500,000. Vapora vachidarika mamiriyoni mashanu. Panguva iyo paine kurwisana mukati mebato rinopikisa reMDC, dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti bato rinopikisa iri harikwanisi kukunda bato riri kutonga reZANU-PF kana vasina kubatana. Pane kusawirirana kukuru mubato reMDC, izvo zvasvika pakuona rimwe bazi rebato iri richidzinga vamiriri verimwe bazi kubva mudare reparamende. Kusawirirana uku kuchiri kuenderera mberi. Nyanji mune zvematongero enyika vachidzidzisa pa Wellesley College kuMassachusetts, Dr. Chipotendere vanoyambira kuti kana pasina kubatana bato rinopikisa iri harikwanisi kukunda ZANU-PF. Dr. Dendere vanoti MDC inofanirwa kubatana uye tanga kupinda mumaruwa ichizivisa vanhu zvinangwa zvayo.
Tichava ne opposition political recovery kuti pachava ne kudzoka kwe opposition tinongoti hongu. Zviri kuitika ku MDC hazvisi zvitsva muZimbabwe kana kune dzimwe nyika. Ku political science tinoti panofanirwa kuva neyaya tinoti realignment.
Mungatsanangura here mashoko enyu aya?
Kana patinge paitika chinhu chikuru mubato sekufa kwavatsvangirai nema elections a 2018, tinotarisira kuti panogova kuna kuva ne shifting within the political parties. Vamwewo vanenge vava kuti kuda pati yanyanyisa kuruza, saka takutsvaga maopportunities matsva. Vamwewo vanenge vava kuda zvigaro zvepamusoro. Ndizvo zvatiri kuona zviri kuitika muopposition yeZimbabwe. Asi maZimbabweans ndinonzwisa kuti vanhu vanenge vachibvunza kuti saka opposition zvainongoramba ichirakidzika kuti vari kutambudzika nekubatana, zvine future here?
Munoona musiyano upi pakati pebato iri rinopikisa muchienzanisa nemamwe mapato anopikisa ekune dzimwe nyika muAfrica?
Dambudziko raita opposition yeZimbabwe kusiyana nezvakaitika kunana Zambia, Kenya, nezvataona kuMalawi recently, ndeyekuti opposition yeZimbabwe panzvimbo yekuramba ichihwina maseats muparliament kana kuti kuhwinawo presidency, vaita malosses akawandisa. Saka bato rikaramba richiratidza kuti riri kukundwa, vanhu vanotanga kunetsekana kuramba vachisapota bato iroro nekuti panenge pasina kuhwina kuri kuitika. Saka ndiro rimwe dambudziko rasangana neopposition yeZimbabwe.
Ko ivo vatsigiri vebato rinopikisa iri munovaona sei? Vanogona kubatsira here uye nenzira ipi?
Vanosapota MDC tiri kuona kuti havasi kudzokera shure kuburikidza nemamembership payments akaitika pavakaita online system yavo. Asiwo MDC ichiri kutambudzika kutatarika tingati nekumobhilaiza vanhu vari mudiaspora pamwe chete nevari kumaruwa. Vari kumaruwa tinonzwisisa kuti MDC yaiti ZANU-PF inovaomesera, asi zvinhu zvatisandukei.
Imimi sokuona kwamunoita, mungakurudzira sei vakuru vemapato ari kupikisa aya?
Kuda vakaisa maresources zvichibva kumari dzavari kuwana mazuva ano. Vakaisa maresources kumobhilaiza vanhu vari kumaruwa, voisa maresources kumobhilaiza vanhu vari kudiaspora. Kana tichiti kumobhilaiza vanhu kudiaspora, tikureva kuti kuita marali iko zvino vanokwanisa kuita marali ari social distanced online. Vanokwanisa kuva ne diaspora policy iri active. Atisataona izvozvo, tinoona vachiita mobilization kuvanhu vari mumadhorobha kuZimbabwe, asi hatisi kuona active mobilization, hatisi kuona policy dzichitaurwa dzinoenderana nezvinodiwa nevanhu vari kumaruwa. Vanogona kunge vane mapolisi akanyora pasi, asi mapolisi iwayo haasi kutaurwa kana kuti haasi kushedzerwa zvine mutsimba zvokuti vanhu tinganzwe. Kuti munhu akabvunzwa kunzi polisi yeMDC kumaruwa yakamira sei, haafanirwi kuenda kunotsvaga chekuverenga, anofanira kunge achingoiziya nemusoro. Munhu akabvunzwa kunzi polisi yeMDC padiaspora yakamira sei, munhu haafanirwi kutsvaga kunoverenga, inofanira kunge ingori mumusoro nekuti vanenge vaishambadzira zvakasimba.
Bato rinopikisa iri rikakwanisa sei kukunda ZANU-PF?
Opposition kuti haikwanisi kukunda ZANU-PF kana vasina kubatana, icho ndicho chokwadi chaicho chavasingakwanisi kutiza. Kana vasina kubatana vacharamba vachidyiwa neZANU-PF, saka zviri kwavari kudisaida kuti vanachamisa vakutoengerera mberi nebato itsva here, voticha kuignora vanakupe zvachose. In which case vanakupe vanogona kuzoita a third party or a second party, kana icho vanachamisa vanoita a second or a third party. Zvichiratidza kuti havasisina friction mupati imwe chete, saka vanonida either kuita a clean break kana kuti kubatana sebato rimwe chete.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paWellesley College mudunhu reMassachusetts muno muAmerica, Dr. Chipotendere vari parunhare kuMassachusetts neStudio 7. Botswana inotarisirwa kupa zvizvarwa zveZimbabwe mazana matatu izvo zviri muhupoteri pamuzinda weDukli refugee camp kodzero sedze zvizvarwa zvenyika iyi kana kuti citizenship. Shingirai Madondo anotipanya ya iyi.
Izvi zvinotevera kurudziro yakaitwa nesangano rekodzero dzevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR kurumende yeBotswana. Gurukota rinona nezvekudzivirirwa kweBotswana vakakiso musi vanoti Botswana inotarisirwa kuzoya kuridzura United Nations iyi mudare remakurukota chero nguva.
I believe that Botswana
ndinobvuma kuti Botswana inyika inotarisa nekugamuchira urongwa hunoremekedza kodzero dzevanhu. Saka chikumbiro ichi chichanzwikwa necabinet kuti vapoteri ava vapiwe ugari hweBotswana.
Vanhu vari muupoteri ava vanoti inhengo dzeMDC dzakapotera muBotswana muna 2008 mushure mekuti dzamhirizhonga muZimbabwe yakaitika musarudzo yemutungamiri wenyika yakadzokororwa mushure mekunge varopati mugabe veZANU-PF wakundwa navo Morgan Tsvangirai veMDC. UNHCR inoti yakatora danho iri mushure mekunge yaona kuti kushungurudzwa kwevanopikisa kuri kuenderera mberi muZimbabwe pasi pehurumende yavaEmerson Mnangagwa. Mukokeri wesangano reUNHCR muBotswana vaArvind Gupta vanoti ichokwadi kuti sangano ravo rakakurudzira kuti vapoteri vanobva kuZimbabwe vapiwe kodzero dzakafanana nezvezvizvarwa zveBotswana.
United Nations High Commissioner for Refugees yakaisa chikumbiro kuhurumende kuti igadzirise kupiwa kwevapoteri vanobva kuZimbabwe ugari hweBotswana, izvo zvichaita kuti vakwanise kuzvishandira nekuendesa vana vavo kuzvikoro zvepamusoro zvisiri kuitwa nehurumende yeBotswana.
Chiitiko ichi chaunza mufaro mukuru kumumwe vapoteri ava vaRain Ngwenya avanoti ichokwadi chakatarwa naana Sorojana varare muhapwa dzemakomo apo vakati sango rinopa vaneta.
Nacho wana mei kamishira kozi tala gara makore mawa akawanda wa so the problem inenge ripo ine kuti even back home there akaluza channel wana lose a lot of things wana.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chiri muupoteri waStanford Zulu vanoti zvinofadza kuti UNHCR yakazviona kuti mamiriro ezvematongerwo enyika muZimbabwe asati asanduka kuva nani.
Hai mina kona kwamanje zvirevalesisativirangokotera manga
chirongwa chatinogamuchira nemaoko maviri nokuti bado rekutonga ndiro rimwe chetero ratakatsiza, saka tinenge tabatsirika zvachose.
Nyanzvi munyaya dzemitemo uye vari mudzidzisi Gaborone University College of Law and Professional Studies vachaos kungwengwe vanoti kushungurudzwa kuri kuitwa nhengo dzeMDC muZimbabwe ndiko kwaita kuti zvinakire vapoteri ava
vari kutonga muZimbabwe vachida kuzama vaya the opposition nezvakazoitwa zvekuti kupinda kanhindiya mutungamiri weMDC zvose izvo zvikaunganidzwa kutaura kuti ndonga pasina hope pamwe ndokutanga kwazvo zvimwe zviri wesi zviri kutouya zvatanga kuti kacrackdown on the opposition kudai so pamwe something worse might be coming soon.
United Nations yakanyorera Zimbabwe ichikurudzira kuti hurumende ibvise musungwa madzimai matatu eMDC anoti muzvare Joana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova, ikatiwo nyaya dzavari kupomerwa dziraswe uye kuti mapurisa aferefete nechimbi chimbi kutotwa, kupambwa nekubatwa chibharo kunonzi kwakaitwa madzimai matatu aya. Asi Zimbabwe haina kuita zvayakakurudzirwa neUnited Nations asi kuti yakabva yapomera vatatu ava imwe mhosva yekunyeba ndokuvakanda mujere remadzimai echikuru Bifimo Remand Prison kwamasvondo maviri. Madzimai aya akazopiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiswa nechishanu chapfuura kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Streamlife.com ine nyaya pamusoro pekutora mhiko yeutungamiri wakaitwa nemusi wesvondo nemutungamiri mutsva weMalawi vaLazarus Chakwera. Chronicle rinoti chipatara chempilo chaisa varwere vane manyoka kure nevamwe varwere vane zvirwere zvakasiyana siyana kuti pasave nokutapurirana kwemanyoka ayo auraya vanhu gumi nevaviri kubva mwedzi wapfuura. NewZimbabwe.com inoti vaimbove mukuru wemapurisa vaAugustin Chiuri avo vari muupoteri kuSouth Africa vari kugunun'una zvakanyanya pamusoro pekutorerwa upfumi hwavo kunoda kuitwa nehurumende yeZimbabwe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndiyo vateereri veStudio 7. Tinokutendai zvikuru ana mukoma Blessing nana mukoma Tanonoka vandi nebasa guru ramunobata. Ini ndine fishikana zvikuru nezvinoitika munyika ino yedu yeZimbabwe. President wedu waiti tisimuke nehuwandu hwedu tiratidzire kuti iko pane apfurwa muAmerica. Asi nhasi uno medu munyika muChina akwanisa kunge ari apfuura muZimbabwe. Tiri kuona hapana kana action iri kuratidzwa kunzi dai tagona kuratidzira kuti vachaina honai mabasa ari kubatwa nevamwe venyu vagari vatinawo kunyika muZimbabwe, but unongoona purezidendi wakangoti zorevei izvozvinhu zvinongondiika mumwoyo.
Muri seiko paStudio 7? Ndoda kuti avanditi masoja. Maka kuti masoja anongoshandiswa pazvinhu zvese zvakadhakwa vachishungurudza vanhu kuita sei kurova kupfuura vanhu. Yeti hapana chinodzoka kwavari. They cannot defend themselves, their own rights. Apart, there is no way yekuti nyika ingadefendewa, inganzi ine defense forces. Ine vanhu vasingakwanisi kudefenda marights their right yekuti vange vachitambira mari yakafanira. But look at what has been happening for all these years. Vakambotambisa mabhira cheke asingabatsiri. Iko zvino vari kutambiswawo mabhondi nezvamwe asingabatsiri. Saka Zimbabwe chai chaiyo kuti inake ichanetsa because ine vanhu vasingarizini vasingafungi vari pafront pesituation yedu. Vanhu vekuti isusu patinosimuka tichitakuda kuratidzira vanodzidai munovarova. Asi pakudoka kwezuva tiri kupinda mushopu imwe chete ine zvinhu zvinodhura, ine zvinhu zvisingatengeki, tichienda tese mukwiu yebhazi rekwaZupco. Asi ukatarisa iyewo musoja wachona anotokwirawo mubhazi rimwe chete reiroro, haana kana laisensi yekuti ambofunga kuti dei ndatenga mota.
Makadini vashamarari veStudio 7? Ndinoda kutendai zvikuru nebasa guru ramuri kuita rekutaura zvinhu zvechokwadi. Inini ndinoitwa vadhobhadhobha, ndinogara muno muZimbabwe. Asi ndiri kufara zvikuru nekutaura kwaita President Chamisa. Vashaura kuti kutungamirwa kana kuti vanhu ndivo vane yese, kwete building. Avo vanatokoza nekupe varegei vaite zvavo zvekuda building ngavasare nayo. Asi isusu vanhu tisu tine yese tiri kunyatsokuzviziva kuti vakapfurirwa kana kuti vari kunyengerwa neZANUPF. Asi isusu hatibvi pana President Chamisa.
Makadii vashamarira Studio 7? Kuno tinofara zvishoma tirimo muno muZimbabwe. So far zvinhu zvakaoma ende zvokutoita wese. Nyika yedu hatingati yakaremerwa, asi kuti iri kuremerwa nevanoitungamirira. Zvakutoda nyasha dzaMwari kuti zvinhu hurumende iripo iyi vatipe nzira yekutigone kuibvisa uye tibudirire kuibvisa nekutanzwa nenhamo. Takatarisa mapurize ezvinhu zvinenge zvichingokwira all the time. Zvimari zvavo zvavakatipa izvi zviri kurambwa, hazvichashandi ende haisi mari, haishandi. So tinoti hurumende iripo iyi Zimbabwe ka ngativhurei maziso nekutanzwa nenhamo. Vari kutishungurudza zuva nezuva, vari kutora mitemo yenyika aisa muhomwe mavo. Votora zvinhu zvenyika vozviita zvekumba kwato. Mafandi ari kubva kune dzimwe nyika zvichinzi zvibetsere vanhu, vari kuzvitorawo zvibetsera iwo. Hai, zvakuda nyika, zvakuda tsidza Mwari izvi. Mwari ngavapindire muZimbabwe tatambura. ZANUPF must go.
Makadii vana vemuZimbabwe. Panyaya yeEcoCash tisanzvenga nekuwanda nerere mumaruva. kuti tinorasikirwa hatina kurasikirwa isu nemhaka yekuti nyaya yekukeshi yanga yakutonetsa muzvitoro umu pachinzvimbo chekutenga tichikoshesa mari yedu kuti inoshanda ekukeshi yanga yakutorovesa pasi petsoka zviya zvokuti kana chinhu chaita $50 nemari yemukekeshi wainzi $100 saka zvanga zvaakureva kuti yava mhosva kune vana muzvina bhizinesi saka ini ndinoti hurumende yaita zvakanaka hatingati hurumende yakanganisa nemhaka yekuti dzimwe nzira nedzekutisunungurawo iwo ekokeshi vacho nei vaizviregera zvichiitika kune tumatakishop tema ekokeshi iti ivo varipo kureva kuti tumwe twacho tanga tiri tavo ivo veekokeshi kunyange zvazvo zvimwe zvacho zvanga zviri zvisiri zvavo kusei kare kare vaiita zvinhu zviri pamutemo vaitevedza kuti kana wakatumirwa mari yako iri $20 waipiwa saizvozvo kuzvakazochinja papi kuti zvisiyane kuti wakatumirwa $20 unozoitora yapa 10 imwe 10 yayavo izvozvo veikokeshi vakakanganisa kuti vasatarisa vanhu vavo vavakapa malaisensi yekuti vaite kuchinjanisa mari vachipa vanhu mari saka ndinoti hurumende yaita zvakanaka ngaizvibvise zvemaikokeshi izvo titore mari yedu kumabhanga chaiko
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwo enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paintelsat 20 kusvika musi wa30 mwedzi uno kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona rambai muchiteerera zvirongwa zvedu asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica vanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 muamerica vari kuwanda zuva nezuva zvikuru mumatunhu ari kumadokero nekuchamhembe kweamerica izvi zvinonzi zviri kukonzerwa nekuzarura mamwe mabhizimisi mumatunhu aya pamwe chete nekusakurudzira vanhu kuti vashandise zvokudzivirira kana kuti mamaski mamwe ematunhu aya ava kutangidza kuvhara nzvimbo dzemabhizimisi dzaakange amboti dzizarurwe dr frank guni vanoti center for disease control and prevention inoti kana zvinhu zvikaramba zvakadai america inogona kuve nevanhu vanoita mamiriyoni makumi matatu 30 million vane chirwere ichi pakupera kwegore rino
maonero atava kuita muno muamerica tirikuona kuti tapinda musecond phase yecovid-19 infection zvinotaura kuti first phase ndo patakatanga kuziva kuti tine dambudziko hurumende yenyika yese ikavhara zvese nehurumende dzematunhu zvikavhara nzvimbo dzakawanda zvakabatsira kuti vanhu vasaramba vachitapurirana asi nekuvhurwa kwakaitwa mabhizinesi nehurumende dzematunhu zvaakureva kuti vanhu vazhinji vaakudzokera kumabasa zvinoreva kuti vanhu vazhinji vaakuramba vachisangana izvozvo ndo zvakonzera kuti titange kuona zvekare uwandu hwevanhu vakaparadzira utachiona huchiwanda zvikanyanya zvikuru kwazvo uyewo tiri kuonawo zvakare kuti vanhu vanga vachifungidzirwa kuti ndovakasimba vechidiki vanosvika kumakore anosvika 28 zvichidzikira pasi taakuona kuti vazhinji vavo vari kurwara zvikuru kwazvo nechirwere ichochi ndo vazhinji vakatakura utachiona hwecovid-19
izvi zviri kuitika mumatunhu ose emuamerica here
kune states, ma southern states, tichi dzokera kana kusvika kuna California nokuna na Florida uko. Kunyanya nedimure Texas. Ikoko kuwandu wevanhu vari kutakurirana utachiona wawandisa zvinochisa zvekuti pakuda kuti kutombovharwa zvakare kuitira kuti tidzikamise kupararira kweutachiona uhu.
Chave kubuda chii chamava kuona?
Ndingati inini chinhu chikuru chatakuona ndechekuti zvataifungidzira kuti ndihwo huwandu hwevanhu vane utachiona. Taakuona kuti handizvo vanhu vane utachiona vakawandisa zvikuru kwazvo. Pari zvino bazi reCDC rinoona nezvekukontrolwa kwekuparadzira kwezvirwere riri kuti iro rinofungira kuti vanhu vane utachiona muno muAmerica vanopfuura 20 million. Kureva kuti pamunhu wega wega akatestwa akanzi ane utachiona panofungidzirwa kuti pane gumi vasingazikanwe.
Dambudziko riripo nderei sezvo mamiriro ezvinhu achiramba achipa?
America ine dambudziko rekuti tiri kutadza kutesta vanhu. Vanhu vari kutestwa kana kuti vari kuongororwa kuti vane utachiona weCOVID-19 here. Vanhu vanenge vatorwara kana kuti vanenge vaine zviratidzo kana tatoti signs and symptoms. Kana usina symptom hauna mukana wekuti unotestwa kuti uonekwe kuti une utachiona here. Izvozvo zviri kukonzera kuti vanhu vakawanda vasiri kurwara hatingati macarriers kana kuti vanhu vari vatingati muchirungu vari asymptomatic kutaura kuti havana zvinoratidza kuti vari kurwara vakawandisa chaizvo vari kungofamba zvavo vachiparadzira utachionawo. Kunyanyanya vanhu kana vasingarwari havasi kutevedzera zviri kutaurwa kunzi fambai makapfeka zvokuzvivhara kumeso kuzvidzivirira imimi nokudzivirira vamwe. Saka nokuvhurwa kwaita mabhizinesi vanhu vakupinda muzvitoro vanhu vakuenda kumahombekedzo kwemakungwa kwavanonotuhwina. Taakuona kwakawanda kwavhurwa zvinoreva kuti vanhu vakusangana. Zvino vari kufamba vaya vakangotakura utachiona macarriers vasiri kurwara vari asymptomatic vari kufema mweya une COVID-19 wakufemwa nevamwe vanhu vese vese zvakureva kuti vana vadiki vanhu vakuru vakurwara. Tiri kuona kuti matunhu mazhinji chaizvo ari kuona huwandu hwevanhu vakatakura utachiona huchikwira. Zvaakutyisa chaizvo zvokuti tikaramba tichienda mberi tinotarisira kuti mumwedzi miviri inotevera tinogona kunge tarasikirwa nevanhu vanopfuura 200,000 vanenge vafa nekuda kwechirwere icho chinji, uye vanenge vakatakura utachiona vanogona kutozosvika kana tikatarisa neongororo yeCDC vanogona kunge vakutosvika ma30 million pakupera kwegore rino. Zvinoreva kuti America ine dambudziko guru kwazvo.
Avo vange vari Dr. Frank Guni vari parunare muno muWashington DC neStudio 7. Kanonakidza zvikuru kanobva kumushakabvu John Shibadura mudiwa Janet. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabatwa necoronavirus muZimbabwe vave 566 nevanomwe 567. Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinokurudzira kuti bato reMDC ribatane kana richida kukunda ZANU PF. tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare Maneru, apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.